Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo chivabvu 26/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hakuna pazvati zvatongwa kuti genocide, hakuna vati atonga kufunga former individual. Umuno kuti ndiri maishi. Hapana koti yati atonga kuti zvaira zvakadai.
Hurumende yovimbisa kutanga chirongwa chekugadzirisa nyaya yegukura hundi muna chikunguru.
Moti munhu akakutadzira kana kuti akauya akakupazira imba yako kana kakuurayira mhuri yako. Mangwana ndiye anouya kuti ndini ndakuchiyananisa kuti zvinhu zvigadzirike zvinoitika here izvozvo.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yegukura hundi inofanirwa kubatwa semhosva. Isingakwanise kugadziriswa nevanopomerwa kuipara. Bazi rinoona nezvekurima rosangana nevarimi vegorosi kuvakurudzira kurima pakuru kuitira nzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa kuti hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yekugadzirisa nyaya yegukura hundi huchatanga muna chikunguru. Vanhu vanosvika zviuru maviri vanonzi vanogona kunge vakapondwa zvikuru nemauto e5th Brigade mumatunhu anoti Midlands nematebeleland kumakore ekuma1980. Vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakati iyi yaive nguva yekupenga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaive gurukota revasori munguva iyi vave nemakore vachivimbisa kugadzirisa vanga raramba kupora iri. Asi gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza vaudza bepanhau reSunday Mail kuti mari yekutanga kunzwa pfungwa dzevanhu pakugadzirisa dambudziko iri yavepo. Urongwa uhu huchatungamirwa nemadzishe uye vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti madzishe haangatungamiri kugadzirisa nyaya idzi sezvo vachiti pakaparwa mhosva dzehondo dzine chekuita nemarudzi kana kuti genocide. Nyaya dzekupondwa kwevanhu vakawanda verudzi rimwe chete kana kuti genocide dzinowanzotongwa nedare reInternational Criminal Court reUnited Nations. United Nations haina kuti zvakaitika izvi kupondwa kwerudzi asi yakakurudzira hurumende kuti gadzirise nyaya iyi nekuti iri kukonzera kusawirirana kwakanyanya munyika. Muhurukuro neStudio 7 mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzishe munyika, Ishe Fortune Charumbira, vanoramba kuti zvakaitika munguva yegukura hundi zvinganzi kuda kuparadzwa kwerumwe rudzi kana kuti genocide.
Hakuna pazvati zvatongwa kuti genocide, hakuna vati atonga kufunga former individuals. Umuno kuti ndiri maishi. Just like yekugaza Israel kubomba vanhu. Vakanzi genocide America, no, haizi genocide. Handitika, murungu nezviyo yake, hapana koti yati atonga kuti zvaira zvakati hatina so far. Saka tite dzakavaro kumoti waitaurire zvakati, at this stage vanhu vanotaura maviews avo. Vangarumbira vane rightwo kutaura zviyo yavo. Umuno zviyo yake unotaurapo. Chiedu haizi kutonga zvinhu zvepo genocide. Gukura hundi process under the special council of chiefs. It is not hearing genocide cases, but it is actually hearing cases of conflicts and the people, the victims of Mukura only between 81 and 86, 87. And the victims are being given an opportunity. That's the purpose of the genocide. It's not about genocide, it's about.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira vachitaura ne Studio 7. Tabatawo vanoongorora nezvekugara kwakanaka kwevanhu vari mukuru wekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Vazininga panonetsa. Moti munhu akakutadzira kana kuti akauya akakupazira imba yako kana akakuurayira mhuri yako. Mangwana ndianouya kuti ndini ndakuchiyananisa kuti zvinhu zvigadzirike. Zvinoitika here izvozvo? Zvinobuda here izvozvo? Ndopanonetsa panyaya yekukura hundi.
Ndikubatei muromo vaambofana tisati taenda kure. Ipapo patsanangurei pajeke zvakanaka.
Zvakaoma kuti tione iyo hurumende yacho nevamwe vacho vanotodomewa mazita avo kuti uyu ndiaive mukuru wemauto akazoenda kunoponda vanhu matebelerend, uyu ndiaive minista kana gurukuta rehurumende revasori saiva president Mnangagwa. Vachienga tinotozivawo kuti ndo vaive komanda sokutaura kwazvinoita kuna Nablawayo ikoko wemauto. Wonzi ndo vaakutungamira kuti vagadzirise nyaya yevanhu vakapondwa pasi pavo panonetsa.
Asika hurumende iri kuti iri kugadzirisa nyaya idzodzidzi, munofunga kuti vanofanira kudzigadzirisa sei imi?
Hurumende dai yanga iri chokwadi ichida kubuda pachena kunyatsogadzirisa muchokwadi zvakaitika panyaya yegukura hundi, dai vakatoisa independent commission. Munoziva sezvakaitika paya pakapondwa vanhu muHarare pa1 August 2018, pakaitwa commission yaitungamirwa nevaKgalema Mohlante vekuSouth Africa. Zvaitobonzwisisika kuti paitwe commission yakaita saiyo inototsvakwa umwe munhu anotozikanwa kuti haana divi raakarerekera, anotoremekedzeka, anobva kune imwe nyika asiri wemuno muZimbabwe, oita commission yaanodoma iye. Vanhu vaanenge achizoshanda navo vanogona kutobvawo futi kune dzimwe nyika vasiri vemuno, voita matare avo vachinyatsotaura vasingaudzwi nehurumende, ndekuti hurumende iripo yeZANU-P F ndo iri kutotungamirwa nevanhu vaitoponda vanhu kumatebelerend, saka havasivo vangazonzi ndo vakuda kuyananisa kugadzirisa zvinhu.
Hurumende inoti yakaisa mari parutivi ikaunganidza nemakomiti ane madzishe kuti vafambire nyaya idzi, vangadzitadza here kudzigadzirisa?
Kuti hazvibvi kune munhu akapara mhosva kuti ndiye anokuudzai kuti nyaya iyi takuigadzirisa zvakadai. Hazvi kushora vanhu vakatadzirwa kune gukura hundi. Ngazvibve kune vanhu vakatadzirwa vacho, voti ivo isusu kuti mweya yedu igadzikane, kuti ronda rava namakore makumi mana risinari kuririonawo kuti richipora zvinhu zvichigadzirika, tiitirei zvakati. Asi chinotanga ndeyekuti ngavapongano yekunyatsotaura zviri pachena, pasina ivo vakavatyisidzira, vakavaurayava, vakavatadzirava, ngavasatobopinda munyaya imomo. Ivo vakatadzirwa votitaura kuti vada kuripwa here, vada kugadzirisirwa nyaya dzavo zvakadai, ende zvobva zvatoonekwa kuti izvozvo zviitwe. Otherwise, kana pasina izvozvo, kumwe kwese wekutambisa.
Vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vange vari parunare kuHarare. Bazi rinoona nezvekurima riri kusangana nevarimi vegorosi kuedza kuvakurudzira kuti varime ndima yakakura uye kunzwawo zvichemo zvavo, sezvo nyika yakatarisana nenzara nekuda kwekushomeka kwechibage. Nzara iyi yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura kana kuti El Nino phenomenon. Vanhu vanodarika mamiriyoni 10 nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vakatarisana nenzara munyika. Munyori mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri vanoti gorosi remwaka uno nderekuti nyika ipunyuke kubva munzara.
Takashuna nemarimi vegorosi tichionesana kuti gorosi remwaka uno nderekuti nyika yedu ipukunyuke kubva munzara.
Asi vamwe varimi vanoti kunyange vachidavo kurima ndima yakakura, izvi zvinonetsa nekuti dzimwe nguva magetsi anodzimwa-dzimwa zvinopawo kuti vatadze kana kudiridza gorosi ravo. Asi vaJiri vanoti vakanzwa chichemo chevarimi ichi.
Varimi vedu vanga vane zvinyuto maringe nemvura, maringe nezesa. Asi isu tatarisa tikaona kuti mvura iko yakakwana kunzvimbo dzese. Varimi vegorosi ngavarime mvura ivanenge vasingabatirwi iko zvino izvi vanozobatirwa mari yemvura pavanenge vakuzotengesa gorosi, sekuwirirana kwazvakaitwa kuzinwa. Varimi vegorosi vanenge vachengetedzwa, moto wavo unenge uri wakachengetedzwa zvekuti havafani kutsimirwa magetsi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi Jiti, vari kukurudzira varimi kuti vatore mikana yavari kupiwa nehurumende nemamwe makambani.
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti isu savarimi ngatitorei mukana uyu kuti tishande pamwe chete nehurumende kana namakambani anorimisa gorosi kuti tirime ndima dzakakura.
Sachigaro webazi rehurumende rinoona nezvekuvandudzwa kwematunhu nebudiriro reAgricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA, Ivan Craig, vari kukurudzira varimi kurima gorosi chero pandi madiki.
Gorosi rinogona kurimwa nemunhu ari wose zvake. Chindima chasarira mugadheni unogonawo kuisa mbeu yako yegorosi yekuti unozowanawo bhagidhi kana mairi anozokubatsira pachikafu.
Chipanga mazano munyaya dzekurima, muzvarehwa dzanai Manyore vanoti varimi vakatevedzera zvinodiwa vanowanawo goho rakanaka.
Varimi kuti vakwanise kubata matargets kana kuincreasa goho rao kuti ringewo rine riti kure rikwirire, panoda kushandiswa aya anonzi masupplementary fertilizers aya. Ehe, tinenge taisa mabasal dressing yedu, taisa matop dressing yedu, ndo zvinozopa mutsauko pakati pevanowana 4 tons vamwe vachipinda kuma 7 tons.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza gungano reSADC kuti Zimbabwe yave kutungamidza gorosi mukupedza nzara gore rino. Asi kunyangwe gorosi rakakosha, imwe nyanzvi yezvechikafu nebudiriro, uye vaimbove mukuru wesangano rinobatsira nechikafu reCare International, Reverend Forbes Matonga, vanoti gorosi haringagoni kumira panzvimbo yesadza.
Gorosi rinokwanisa here kumira munzvimbo yesadza? Kuwanhu vatema hazvigoneke, takajaira sadza. Asi tiri panzara, tiri mugore renzara. Saka chose chekudya chinoita kuti upenyu hurarame hunge huripo chinoda kuti chikosheswe.
Hurumende iri kuda kuti parimwe mahekita zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000 hectares gore rino, zvichienzaniswa negore rapera pakarimwa mahekita zviuru makumi mapfumamwe kana kuti 90,000 hectares. Varimi vari kuvimbiswa nehurumende mari inosvika mazana mana nemakumi mana kana kuti $440 per ton. Asi makore ese adarika, hurumende yange ichitatarika kubhadhara varimi nenguva, zvinova zviri kuodza mwoyo yevamwe vavo. Varimi vakakwanisa kurima ndima iri kukurudzirwa nehurumende, nyika inotarisirwa kukohwa matani zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemana kana kuti 624,000 metric tons, iyo ichida zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 360,000 metric tons. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kushanduka kwemamiriro ekunze kunonzi kwakanganisa zvikuru mararamiro evanhu munyika dzemuAfrica. Izvi zviri kukonzerwa nemafashamu emvura, kusanaya zvakanaka kwemvura zvopawo kuti vanhu vakawanda vatarisane nenzara uye zvirwere zvakaita sekolera. Munyika dziri kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica, vanhu zviuru zvitanhatu vafa nechirwere chekolera kubva zvachatanga kupararira muna 2021. Vafa vari muZambia, Malawi neZimbabwe kunyanya. Masangano anobatsira akaita seWorld Health Organization anoti kushayikwa kwenhomba yekolera kuri kupa kuti kupedza chirwere chinonzi ndechenyika dziri kubudirira ichi kunetse. Chikwata cheHamas chinonzi chakanda zvombo zvemuchadenga kuguta reTel Aviv muIsrael, unova munongwedzo wekuti chichiri chakasimba kunyangwe Israel iri kuti yave pedyo nekuchiparadza. Israel inoti yakwanisa kudonedza zvimwe zvombo zvakandwa izvi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Luke Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki nevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ngatinzwei vachitsanangura.
Organization yedu iripo kuedza kuti vana navana shirikadzi nema yuthi tivaitire zvinhu zvekuti vashandise maoko avo. Takaenda kuona kuti mayuthi edu mazhinji vakuita maningi zvinhu zviya zviri ngatinge chirungwa donoshona tingati abstract, zvinhu zvekuita zvisina maningi maoko mukati. Saka takaenda kuona kuti kavadzidzisa kuti zvakakosha kuti vashandise maoko avo.
Pane mabasa akaita sei amuri kuvadzidzisa?
Ngatitore typical example yekwedu kwatiri kwetinoshanda tiri kuchipinge uko. Chipinge injimbo ine miti yakawanda, mawaitera, magum tree, zvekuti tinofunga kuti susuka vana vakomana ava nevasikana tinoda kuti vashandise maoko avo kuita zvekunasira furniture vari vasikana nevakomana vachiita zvekusona izvi, kugadzira sipo, kugadzira kobura, zvinhu zvakaita saizvozvo zvavanokwanisa kuita ndo zvatinenge tichivadzidzisa semuenzaniso.
Vana vabatsirika vawanda sei, kana kuti vese vagona kubatsirika nesangano renyu vawanda sei, uyezve ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti munge muchiita munguva inotevera?
Pari zvinezvi nekuti organization yedu ichiri diki, tine vana 10 vari kuenda kuprimary vatiri kubhadharira maschool fees. Kuvakomana tine almost 20 vatiri kushanda navo, vana mai tiri kushanda navo vanosvika 20. Saka kune vakomana nevasikana vatinoti mavulnerable youth ava nevamawidow achiri able, tiri kushanda maningi navo tichipa inonzi psychosocial support, zviya zvekutoonana navo, totaura navo, teinzwa zvavanofunga vari vakomana nevasikana, teidiscusa navo matopical issues, teitaura navo, teivapa guidance and counseling. Ndo kwatakanyakurerekera ikoko. Asi nekuenda kwenguva, definitely tinoda kufunga maningi ngebig program yatinofunga ndiyo inonzi YEP, Youth Education Pack.
Zvichida pane vamwe vakaterera vangadawo kuti vabatirane pamwe chete nemi, vanogona kukubatai sei?
Vakasununguka chaizvo chaizvo kutibata, noti nesali ngemari asi ngemaidea chaiwo chaiwo, nekuti zvekubatsira izvizvi hationi zviri zvinhu zvekuti ungati ndoda kuzviita ndiri ndega. Saka tingavada stiri kuti vatibate. Vanotibata veishandisa foni inoti +26378563642 kana kuti +26378756525.
Nde api mamwe mashoko amungada kusira vatereri tichitarisa basa ramuri kuita iri, uyezve kurudziro yamungapawo kuvamwe?
Ndingada kupesira nemashoko anotika muupenyu zvakanaka kuti zvidiki zvatiina zveizvozvezvo togovanawo nevamwe. Ngechirungu ndingangoti need to be very unfortunate kuti munhu wodya sadza uri wega mamwe vachishupika kana kuti vasina zvavanoita. Saka ndaida kupesa nechitika the mawidows edu, shirikadzi dzedu idzi nemayouth edu atiri kuona nhasi unoyo, tikavatsvakira zvekuita, belief yedu ndeyekuti definitely vanokwanisa kushandisa maoko avo, then mitoriro, kurovana nezvatinoona zvese zvekuita musikanzwa zvinopera nekuita zvishoma, because tinenge tadzidzisa a culture, a hard work, hard work. ndiyo kasho yatinoda kuti daima youth edu vangaramba vakaibatirira kuti nyika edu ibudirire.
Kwanasi tokumira pano manzwa hurukuro yataita nava Luke Mugobo avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki rine vamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Tabuka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi pasimba.
Yesu simba rangu
ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngati nzwei mubvunzo watagamuchira.
Makadini makadini pa Studio 7 ene ndoitwavo vamutekwatekwa. Inini mubvunzo wangu wandinawo ndewekuti tikaverenga Bhaibheri nyaya iya yakataugwa naJesu yekuti musava neshuviro neupfumi hwepano pasi muchafuma kudenga. Kufuma kudenga kwacho papaya inenge ichida kuzama kutsanangura kudini paya, because tikazoverengwa imwe chapter futi tinohwa ichitaura nenyaya yekuti ukafa hakusina zviya zvekuti pamwe toti une vana kana kuti mukadzi kana kuti baba kana kuti ani, muchararama sevatumwa, uchimidzi kureva kuti vana ndinenge ndisisina kana ndafa, mukadzi ndinenge ndisisina kana ndafa. Saka kana Bhaibheri richitaura kuti munhu usashuvira upfumi hwepano pasi, upfumi hwako uchahuwana kudenga, kuzvinanzisa ndazvirwisisa kuti kana Bhaibheri richiti munhu achafuma kana afa, mafumiro acho ndeapi?
Nhasi zvakare tina mufundisi Forbes Matonga. Makadini mufundisi, woyoka mubvunzo wakanangana nemwi zuva ranhasi.
Makadi vawande pamwe chete nevateereri veStudio 7. Mavhesi andafunga kuti ndiwo ari kurifeiwa nemubvunzi kwaari yekutanga ndi Matthew chapter 6 verse 19 zvichienda, inoti imi musazviunganidzire pfuma pasi pano pane mbavha nezvipfumo, asi zviunganidzirei pfuma kwaisingaori kudenga kwaisingazobiwa nembavha. Ndaita paraphrase vhesi iroro ra Matthew chapter 6 verse 19. Zvekare ari kunoibatanidza nenyaya inowanika pana Luke chapter 20 kubva paverse 27 tichienda pa28. Ipapo Jesu ari kupindura vanhu vari kubvunza pamusoro pekuroorana, vachibvunza nyaya yekuti kune kudenga kune zenge kuine wanano here. Akanganisa zviro zvatinoti material things zvepasi pano nezvinhu zvatingati zvemweya, spiritual things.
Mufundisi Matonga, ndepapi pamunoona sekuti mutereri haana kunyatsonzwisisa?
Chekutanga ndechekuti ichokwadi kuti mumaonero amwari ekusika peposi huru yewanano, dzimwe dzese dzingazoteera. Peposi huru yewanano ndeyekuti vanhu vaberekane vachiwanda. Saka kudenga hakuna vanhu vanozonozvarirwa koba. Vari pasi panapa vasikwa naMwari pasi pano ndo variko kudenga. Saka main purpose yemarriage haisisi koba kudenga, haidiwe ba kudenga. Nepamusana pekuti kudenga hatizvarane taikokoko. Saka ndinenge ndiine ukama nemhuri yangu uri padhuze dhuze, ndinenge ndiine ukama nemhuri yose yevadzikinurwa vaMwari vanenge vaamudenga. Asi relationship yatanayo haisisiri yakafanana nemune relationship yekuenda pabonde kana kuti yekutumwa mana kumagrosa kana kuti yekudaro, nekuti taamu modi ine relationship yakasiyana nerelationship yatinayo pasi pano.
Nyaya yeupfumi yakamira seiko seri kweguva?
Zvimwe chetezvo, upfumi pasi pano tinohutsvaga kuti tigare zvakanaka. Zvinokudenga tinenge tatogara zvakanaka nechekare. Saka peposi yeupfumi yepasi panapa nepeposi yeupfumi yekudenga dzakatosiyana. pana pandikada gold ndinoda kuti gold ndizoritengesa ndigogona kutenga dzimba ndigozogona kutenga dzimota ndigona kutenga zvakadaro ndo purpose yazvo asi kudenga manje izvozvo zviri already provided for hatidi dzimba dzekuvakatega hatidi mota dzekufamba nadzo hatidi zvekudya zvinenge zviri provided for saka upfumi huri pasi panapa hatihudi kudenga nekuti kune weko kare saka zviri kutonzi wamuri kuda kuti muite invest pahuri upfumi hunokugonesai kuti mupinde kudenga kunu kwagara kune rufaro rweko rusingaunzwe nekuti une mari kana hauna asi runounzwa nekuti Kristu ari pakati pedu Mwari ari pakati pedu ndo upfumi huri kunzi hunovavarirwa ihwohwo
tinotenda tsananguro yatapiwa namufundisi Forbes Matonga vatereri kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kutsananguravo tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti musare zvakanaka vatereri
tinotenda tanonoka wande uye tinoda kupawo kutenda kukuru kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munyaya dzemitambo. Regaiti tange nekutarisa mitambo yenhabvu yanga ichitambwa kuZimbabwe nasi yeCastle Premier Soccer League. Chikwata cheManica Diamonds charova Wange 1-0. Chikwata cheGreen Fuel nechikwata cheHighlanders zvaita mangange 1-1. Chikwata cheSimba Bora charova Caps United nezvibodzwa 2-1. Chikwata cheRNL Movers nechikwata cheBulawayo Chiefs zvaitawo mangange 0-0. Topedzisira nechikwata cheFC Platinum icho charova chikwata cheDynamos 1-0. Touya kuno kuAmerica kune mitambo iri kutambwa yeLacrosse nenyika dzakasiyana-siyana kuPhiladelphia. Zimbabwe nasi yapindawo mumitambo wemasemifinals nechikwata chenyika yeLatvia mushure mekukunda Israel, Peru nePortugal kuti isvike pamitambo yanhasi. Zimbabwe yazokundwa nhasi nezvibodzwa 9-5. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti tarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chero hurumende ichiti kukura hundi haisi mhosva, inoti misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu nenyaya dzekugadzirisa mirishonga iyi iri kutanga muna Chikunguru. Asiwo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yegukura hundi inofanira kubatwa semhosva haingagadziriswi nevanopomerwa kuipara. Bazi rinoona nezvekurima riri kusangana nevarimi vegorosi munyika mukuedza kuvakurudzira kuti varime ndima dzakakura uye kunzwawo zvichemo zvavo sezvo nyika yakatarisana nenzara gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Chris Gande, achikupai chirongwa cheIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.